at Upfront Africa.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 31 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu zvine mazana mana ane gumi nevaviri 6412. Masangano anomirira varayiridzi anoyambira hurumende pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri zana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu 196. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu zvine mazana mana ane gumi nevaviri 6412. Nezuro vanhu vatanhatu vakabatwa nechirwere ichi uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika zana negumi 110. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matatu nevaviri 32 vafa nechirwere ichi. Kozouyawo Manicaland ine gumi nevasere vakafa neCOVID-19. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine makumi matanhatu nemumwe 5061. Bhanga reCBZ Holdings razivisa kuti faindi yarakange ranzi ribvise nebazi reAmerica rinoona nezvemari kana kuti US Treasury Department yaregererwa. Treasury Department yakange yati CBZ Holdings ibhadhare mari inoita mamiriyoni mazana matatu ane makumi masere nemashanu emadhora ekuAmerica 385 million US dollars, ichiti bhanga iri rakafambisa mari dzevanhu nemakambani akange ari pasi pezvirango. Mushure mokuongorora kufambisa kwakaita bhanga iri mari pakati pemakore a2009 na2014, Treasury Department yakati bhanga iri richirega kubhadhara mari yarakange yaudzwa kuti ibhadhare. Sachigaro webhanga iri vaMark Holtzman vakaudza bepanhau rezvenyaya zvemabhizimisi reBloomberg kuti zvaitwa izvi zvichabvisa chitema pabhanga ravo uye zvinokurudzira kudyidzana kwaro nemamwe mabhizimisi eku dzekwenyika. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti danho ratorwa neTreasury Department harina kunakira CBZ Holdings yega, asi rakanakira nyika yose.
Nyayeyi yakatangira pane makambani navanhu vaya vatinoziva kuZimbabwe kuti vakaiswa pamasanctions list nehurumende yeAmerica. Saka makambani iwayo kana vanhu ivavo vachinge vachitumidzirwa mari kubva mhiri kwamakungwa kwakasiyana-siyana, inenge ichiinda imwe mari yacho nomumabhengi kana iri mari yakanyanyisokuwanda. Kuti kana ukaenda kubhengi uri uno kuAmerica uchida kutumidzira mari kukambani iri kuZimbabwe, sezvakamboitika kwandiri inichida kutumidzira mari kuGreat Zimbabwe Real Estate kubva mubhengi rangu ini, bhengi rangu rinobva razotambidzavo bhengi rokuZimbabwe rakaita seCBZ kuti ichisvitsa kukambani yomuZimbabwe iyoyo. Asi bhengi rokuZimbabwe rinofanira kutanga ratarisa pamagwaro ayo kuti kambani iyoyo iri kusvitswa mari iri palisti here yamafunctions yeAmerica. saka simbi zeti mingi yata chikomberi wa mosha ya kuti jimwe mari za maka futa zaienda kuvanhu kana makambani atakati isu musasisa mari dzodzo dziri kuma functions vanhu ivava vari kuma functions vari makambani vava kuma functions saka simbi zeti yanga ichizviramba izvozvo hurumende yeamerica ichiti aiwa ndo zvamaiita izvozvo saka papana makakatanwa ipapapa vachitsvagirana maloya kuti vanatsokuongorora mari dzose dzakapfuura nomaoko ecbz etivo kwadzaienda kuti kwadzaienda kwacho vanhu vacho vava vari pamafunctions here zvichizopedzisira ike zvino kuti hurumende yeamerica yazoona kuti aiwa cbz haina chayakakanganisa mari yakapfuura nomaoko ayo sebhengi yaienda kuvanhu vatsvene vasina kunge vakaiswa pamafunctions
saka izvi zvinobatsira cbz nenzira yakaita seipi
zvinobatsira cbz nenzira yakati wandei chaizvo hombe yacho ndekuzvichenesa zita rayo kuhurumende yeamerica pamwe chete nezvomubatanidzwa wemari pasi rose kuti aiwa isu tinoita basa redu nezviri pamutemo zviri pachena zvokuti vanoda kuongorora vaya kana kutisungisa tinokupai magwaro edu mose muongorora zvekare zvichinge chakanakira cbz nenyika yezimbabwe ndezvokuti cbz bhengi rehurumende kasakaite zvinhu izvi rabuda mhosva inobva bhengi iradi rabvumidzwa zvino kuchiita ushamwari hwakadzamba hungava hwokukweretesana mari vachikweretesavo ivo nokukweretavo vachichajana mainterest namabhengi ose zvavo apasi rose nokuti pari zvino vakasungwa nokuda kwemhosva yavaitevedzerwa neamerica ikayange zvino vasunungurwa kuchiita zvavo zvose zvavanoda timari dzavo kungava kukwereta kana kuinvesta kune dzimwe nyika vachikoekuti kurima mari kunauku vasununguka saka zvinhu zvakanakira bhengi recbz pamwe chete nokunakira nyika yezimbabwe navanhu vayo vose
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 mutungamiri werimwe sangano revarairidzi rezimta varichard gundani vanoti hurumende haifanire kumhanyirira kuvhura zvikoro kana pasina kuitwa gadziriro yakakwana nekuti zvinozopinza upenyu hwevana nevadzidzisi munjodzi yokubatwa nechirwere checovid-19 gurukota rezvedzidzo vakane matema vakazivisa kuti hurumende ichazivisa vhiki rino kuti zvikoro zvinovhurwa riini vamatema vakaudza bepanhau resunday mail kuti vachiri kunzwa pfungwa dzevamwe asi vamwe vachiti zvikoro zvinogona kuvhurwa mwedzi unouya mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vagundani
chakakosha chatiri kukurudzira hurumende kuti iite ndechokuti panyaya yokuvhurwa kwezvikoro zvikoro kuti zvivhurwe hurumende inofanira kunge yapa zvikoro zvakasiyana-siyana mari yokuti pave negadziriro yakakwana yekuti panozouya vana nevarairidzi vaone chikoro chiri nzvimbo yakatsvinda chiri nzvimbo ine mvura uye personal protective equipment inofanira kunge iripo inge yagadziriswa uye kuti nyaya dzesocial distancing dziri kukurudzirwa idzi dzinge dzagadziriswa maonero edu zvinenge zvichida kuti pange pane varairidzi vakati wandei kudarika varipo iko zvino kuitira kuti nhamba yevana mumakilasi inge iri nhamba yakadzikira makilasi anobva awanda saka naizvozvo chinotanga kugadzirira tisati tataura nezvokuti zvikoro zvingavhurwa riini
saka muri kuti zvikoro zvoramba zvakavharwa here vagundani kusvika riini
nguva yekuvhurwa kwezvikoro inofanirwa kuzosvika asi nguva iyi tinoziva kuti yasvika nokunge gadziriro iyoyo yakwana yavepo hurumende zvakare iri kumhanyira kutaura nyaya yokuti vana vanofanira kunge vachinyora bvunzo dzanovhemba dhisemba bvunzo idzi maonero edu gore rino hadzichagoni kuti dzinyorwe bvunzo idzi maonero edu ndewokuti dzakutofanira kunge dzichinge dzichinyorwa gore rinouya musure mokunge vana vese vawana nguva inokwana kuita one term yakazara yokudzidza yavakatorasikirwa nayo vodzidza zvakakwana kupedza masilabhasi avo nezvidzidzo zvavo uye vowana nguva yakakwana yokuti vagadzirire bvunzo idzodzo izvozvo ndozvingabatsira vana
Asi hamuonewo here vagundani kuti bvunzo dzinyorwe gore rinouya zvinogona kunge zvatodzosera zvakanyanyisa vamwe vana.
Pfungwa yedu yatinayo yokuti bvunzo dzinge dzichinyorwa gore rinouya 2021 ipfungwa inobatsira vana zvakanyanya. Hapana mwana anorasikirwa uye hapana mwana anofanira kuti arasikirwe nenyaya yokuti kwakazoitika denda recovid-19. Vana vese vanofanira kunge vachifambirana. Hongu kune vana vanga vachikwanisa kunge vachidzidza zvidzidzo zvavo zviri paredhiyo, vachidzidza zvidzidzo zvavo vachishandisa makombiyuta online kana nevaya vanoti remote learning. Asi chikamu chevana vachishoma shoma chaizvo, uyezve hakusiko kudzidza chaiko chaiko kwatinoziva kunoita kuti vana vange vachizogara vachinyora bvunzo.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimtava Richard Gundani vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, rimwezve sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoyambirawo hurumende kuti isadzika zuva rekuvhurwa kwezvikoro risina kuita hurukuro nevarairidzi. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vanoti hurumende inosungirwa kuteerera zvinotaurwa nevadzidzisi nekuti ndivo vanoziva zvinodiwa kuti vana vawaniswe dzidzo nenzira yakanaka. Vanoti varairidzi vakatosungana kuti havasi kuzomaka bvunzo dzevana vechikoro.
Isu sesangano ravarairidzi reProgressive Teachers Union, zvino zvinotikahlamadza kuti minister vato prepare kuti vataure kuti zvikoro zvinovhura rini vasati vasangana onesu sesangano ravarairidzi. Zvekare mareporters ari kutaura kuti hurumende iri kuita zvainofunga kuti zvingakwanisika kuti zvikoro zvivhurwe. Asi chinokahlamadza chikuru ndechekuti hapana wokutaura pamusoro pamasalaries avarairidzi. Masalaries avarairidzi areruka somushawatamwa.
Saka modini mofungei nazvo?
Saka isi tinofunga kuti zvikoro hazvikwanisi kuti zvivhurwe kana nyaya yemasalaries avarairidzi isina kutaurwa, nokuti masalaries aya akabva paUS 550 asvika iyo currently pa US 35. Saka imari shoma zvikuru kwazvo yokuti inganetsa kuti varairidzi vave nechidokwa dokwa chokuti vanovhura zvikoro vachidzidzisa moyo yavo yakasununguka.
Zvino varairidzi vachabatana nehurumende here mukuvhurwa kwezvikoro?
Varairidzi nhasi uno zvikuru sei vari pasi pePTUZ vatitaurira kuti havakwanisi kunge vachienda kuti vanovhura zvikoro kana nyaya dzekutambira masalaries dzavo dzisati dzagadziriswa.
Mhinduro yenyu kuhurumende ndeyekuti
kana tichida kuti zvikoro zvivhure zvakanaka, tinofanira kuti titarise mahealth issues, of course, ematesting kits, mathermometers nezvakadaro, but zvikuru seiwo nenyaya yemari iri kutambirwa navarairidzi ndokuti zvikoro zvigozovhurika zvakanaka. Varairidzi zvekare vatsunga chisungo chekuti havakwanisi kunge vachinomaka mazamanishini omuna Juni kana nyaya dzavo dzekutambira mari shoma idzi dzisina kugadzirwa nehurumende.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vanoti vari kuenderera mberi nokubatsira nechikafu vana, madzimai akazvitakura neari kuyamwisa munzvimbo dzakaita semarondera neseke. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekudya reWorld Food Program rinoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni masere vakatarisana nenzara munyika, zvichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye huori nekutadza kufambisa kwakanaka kwezvinhu nehurumende. Asi hurumende inoti zviri kukonzerwa nenzara chete. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Reverend Mutata.
Sezvo muchiziva kuti vanhu vanosvika about 8.6 million vanenge vachinida zvekudla patinopedza gore 2020, sema church tine chikamu chishoma uchatiri kutamba kubatsira hurumende kuti tifide vanhu.
Mungati muri kubatsira vanhu vakawanda zvakadi pari zvino?
Iye zvino tiri kufida ma beneficiaries anosvika 8140. 1000 vacho ari ma supplementary feeding ana mai vakazvitakura nevana vari pasi pemakore 5 in response kunyaya ye malnutrition kana kuti yekusadla kwakakwana.
Izvi muri kuzvita kumatunhu api chaizvo?
Tiri kuzvita kuma district matatu kuma provinces maviri, but tiri kutanga kuita mamwe mabasa kuna mamwe ma district matsva kuti tirambe tichiwedzera vanhu vatinga pao zvekudya zvikuru vana mai vakazvitakura nevana vadiki. Ndiyo contribution ya tiri kuita sema church.
Pane urongwa here wekuti muwedzere uwandu hwevanhu vamuri kubatsira navo nechikafu munguva ino?
Tiri kuedza kuti tiwedzere kana tichinge tawana zvibatiso zvakawedzera. Izvozvi tawana chimwe chikafu chekuti tiexpande kuinda kune mamwe ma areas. Saka tinovimba kuti pamwedzi pamavhiki mashomanana ari kutevera tinenge tava kugovera zvekudya kuma areas eMatabeleland North neMatabeleland South, but ma district achona hatisati tapiwa nehurumende kuti ndeapi zulu.
Mukuita basa iri muri kushanda nemasangano api chaizvo?
Tiri kuzviita izvi tiri Zimbabwe Council of Churches Blessing. But tine ma church organizations anotibatsira ekunze akaita se ECO, United Church of Canada.
Makerika yanenge achiwana rubatsiro kubva kupi chaizvo?
Vanowana rubatsiro gwavo kubva kuma governments avo. Tiri kushandawo pamwe chete nema churches Australia Act for Peace. Vanowana rubatsiro kubva kuma churches avo nekuma governments avo. Pari zvino ndo ma organizations atiri kushanda nawo, but tiri kupindawo pana mamwe ma programs ekubatsira zvikuru pakuwana information yakakwana yevana vari malnourished yatinoedza kubata pamwe chete ne UNICEF. This is the small contribution yatiri kuita sema church.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Tarisa zviruma pepa nau anasi. Kroniko rinoti nzou gumine imwe dzakawanikwa dzakafa munzvimbo yePandamasue iri pakati peHwange neVictoria Falls padyo neMuganhu neBotswana. Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vati Nashe Farao vaudza bepanhau reChronicle kuti ongororo yavo inoratidza kuti nzou idzi hadzina kufa nemuchetura wecyanide kana kuurawa nevanhu. Zimlife.com inoti bato reMDC Alliance rambomisa basa sachigaro webazi remadzimai mudunhu reBulawayo amai Tendai Masocha, avo vari kuongororwa kana vaine chekuita nekupambwa nekutochwa kwakaitwa Tawanda Muchehiwa. MuHerald, Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yakatorera vanhu vanozivikanwa dzimba dzepamusoro-soro gumi neimwe nemotikari dzinodhura makumi maviri nembiri, zvose zvinokosha mamiriyoni masere emadhora ekuAmerica. Vanoona nezvomutemo mukomisheni iyi amai Jesse Majome vanoti dzimba idzi nemotikari zvakatorwa nekuti varidzi vadzo vakatadza kurondedzera mawaniro avakaita mari yekutenga dzimba nemotikari idzi. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
pastudio 7 makadini pastudio 7 washamare rwedwa nerudo ndinokumbira kubatsirwawo ndinechikumbira kubvunza kuti embassy yeZimbabwe yakavhura here pama passport apa ndambonzwa zvichinzi wakuvhura saka tisati ichokwanya ndinokumbira rubatsiro ndatendamo
mangwanani vatevenyu revestudio 7 nemimo semakateerera ndinoti regai nditaure nhau yangu iyo yemurume anonzi nduna uyo jaji ari kujaja nyaya yavachimono ndinoti vakomana musabva kamaratidza kuti muri marefuri ari kutambira timu yezanupf zvamaakuita kazviri kunyadzisa kanaya komana ko ndomatare acho here ezimbabwe aya ko naya komana medireko kudai aiwa tanyara chazvo nematare ezimbabwe machifi masabhuku kumakotsi kwacho ikoko tatongozviona kuti hazvazve zanu pf izvi aiwa 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 bati vana veshanduko tinosvika chete vana vezimbabwe ndatenda ndiri pano pasouth africa limpopo zita ndinoitwa kugona kunonetsa
makadini makadini muri yezimbabwe vashamarari vose vestudio 7 makadini zvenyu kwamuri kuchando uko ndimafira kureva izvo zvinotaurwa mukunzi pane chinonzi freedom munyika hamuna tikatarisa chizema vanatendaisa vanhu vose vakawanikwa vaine mapepa akanzi hashtag ZANPF must go asi havana kumbosungwa kana kunzi vakonzera kusagadzikana munyika izvi mhosva dzose dzinopiwa veMDC Alliance kuti ndo vakatyora chete maregulations ecovid-19 regulations sei hakuna kana weZANPF kana wekwakupe kana ane zvake anonzi ari kusungwa majournalist chete naAlliance ndo vari kutyora mutemo zvinotoshamisa kuti Zimbabwe yese ndivo chete vanobatwa nemhosva ruzhinji rwenyika rusina kana mumwe chete anopomerwa mhaka sei zvakadaro matare aifanira kuzviona kureva kuti matare acho ane divi rimwe chete haana kurerekera kuzvido zveruzhinji kana kuenzanisa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vatambi vemitambo yakasiyana siyana avo vakanga vambomira kutamba vatangidza kutamba zvekare. Vatambi vebasketball vakaramba kutamba mushure mukupfurwa kwemumwe murume wechitema nemapurisa mudunhu reWisconsin. Vatambi veimwe mitambo yakaita sebasketball revanhukadzi, hockey, baseball neimwe yakambomiravo kutamba. Vanofarira zvemutambo vatafadzwa munjanja vanoti kumboramba kutamba kwakaitwa uku kwakabudirira zvikuru sezvo vatambi vakawana rutsigiro kubva kuvaridzi vezvikwata zvemitambo yakasiyana-siyana.
Nyaya yeboycott yakaitwa nevatambi vebasketball vhiki rapfuura iri. Izvi boycott iboycott yakatanga yaitwa nevatambi vebasketball ikazosapotwa nevatambi venhapfu ikasapotwa nevatambi neinonzi hockey national hockey league nevatambi vebaseball.
Chii chinobuda mukuramba kutamba mitambo iyi?
Ndingati symbolism kana kuti protest yekutaura kuti Iowa. Isusu vatambi vakawanda wemutambo webasketball nemutambo yakawanda tiri vanhu vatema, and tiri kuona kuti kwatakakurira kana kuti kwatinobva mumacommunity edu, hama dzedu neshamwari vari kuramba vachimbinyikidzwa. Saka vari kuti isusu sevatambwa nemukurumbira pasi rese takaona zvakakodzera kuti tirakidze kusafara kwedu. Vangu vachiti hatingangorambi tichitamba basketball tichientertainer vanhu vachena nevanhu vatema nevanhu vakasiyana siyana pasi rose, toita kunyembedzera kunga kuti vanhu vechitemba wekwatinobva kune dambudziko rekumbinyikidzwa nekuuraya kwavari kuitwa nemapurisa emuamerica. Ndo yanga iri stance yavo. Ndingangoti stance iyi haisi yekutanga, even tournament yebasketball iyo yavanga vari kutamba kwanga kuri kufambiswa maflegi eBlack Lives Matter. Vatambi vakawanda webasketball vanga vaine mamessages racial equality nezvakasiyana siyana pamajezi avo. Ndingangoti zvinhu zvazvo zvekutanga. Kuna Colin Kaepernick akatanga achipfugama pairidzwa mutambo weflag yeAmerica. Kuna Muhammad Ali vakatombeitawo protest yavo iko kuma1960s. Saka vari kungotevherawo maprotest akatoitwawo makore apfuura, asi iyi yanyatsokuita mukurumbira nekuti yarakidza kubatana kwevatambi nemaplayers akasiyana siyana.
Saka pari zvino mitambo yava kutambwa zvayo zvakanaka?
Aiwa, mitambo yava kutambwa. Ndotondera pandaitoona vaLebron James nezuro vakatambawo mutambo webasketball vachidzoka vachirepresenta Lakers yavo, vakazobvunzwa mushure memutambo wekuti saka zvamadzoka pane chamuri kuona here chichabatsira nezvamakaita. Iye vakati aiwa, tine hurongwa hwatinahwo hwatakabvumirana nevatungamiri vemutambo wedu nemamwe masports hwatichatanga kutevedzera kuti nyaya iyi yekumbinyikidzwa nenyaya yekudzvanyirirwa nenyaya yekuurayiwa kwevanhu vatema ichigadziriswe kuti tione progress kuti vanhu vatema vabatwawo zvakanaka. Saka kune zvirongwa zvichatanga kubuda I think mazuva mwedzi nemakore anotevera.
Avo vange vari vanofarira zvemitambo vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma neStudio 7. Sounds nekambo kavo zviri nani tiramba ne sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu zvine mazana mana ane gumi nevaviri 6412. Masangano anomirira varayiridzi anoyambira hurumende pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mandero anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tano Nokawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.